Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechina zvita 26 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemutemo rinoti rinogutsikana zvikuru nemafambiro akaita basa rekuwandudzwa kwebumbiro remutemo mugore ra2019. Asi imwe nhengo yeparamende ichimirira bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Inoti sebato vanoshushikana nekuiswa zvigamba kwave kuramba kuchiitwa pabumbiro remitemo. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvinge zvakanaka mugore rinouya ra2020. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti vanogutsikana zvikuru nemafambiro akaita basa rekuwandudzwa kwebumbiro remutemo mugore rino ra2019. Vaziyambi vanoti kunyanga hazvo vakatanga gore vachifamba zvishoma nezvishoma, vakazofadzwa kuti kusvika pakazopera gore vakanga vakwanisa kupatsisa mabhiri ane chitsama aya akazosainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti ave mutemo. Vaziyambi vanotiwo chimwe chikuru chakaitwa neparamende gore rino kupasisa budget regore rinouya. Izvo vanoti ndeke kutanga mukati memakore gumi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Chekutanga ndingati patatanga gore takatanga tichifamba nenhano dzanga dzichinge zvinyekenyeke. Asi patazenge tosvika pakati paro nekunopera tatomanya zvisingaite. Zvekuti vanhu vanogona kuongorora vachiita tsvakurudzo vanobvuma kuti chikamu chekupedzesera chegore tine mitemo yakati kuti yatakawanikwa tichibvumirana ichiinda kuna president kuti inge ichinosainwa. Saka ndinogutsikana zvikuru nemafambiro atanga taakuita. Tine mitemo yakawanda yatakapasa ende kekutanga maybe makore 10 gore rino takwanisa kuti budget redu ringe richipaswa muna December risinga paswi muna January. Saka ndine mufaro mukuru nemasenzero atata kuita mudare reparamende maringe nekunge tichikurukura mitemo nekuita kuti mitemo iyoyo inge ichibvumiranwa ichiita kuna president kunge vachisaina.
Mungaperi mwe mwenzaniso pane mitemo yamakabudirira kuti mugadzirise mutungamiri wenyika achisa runyoro rwake?
Yakati wandei, tine consumer protection, tine mtemo we maintenance of peace and order, tine we vaya vanoda kuya vachizo investor muno we zida, tine mtemo we money laundering, watakaisa zvekuti kana iwe uchishanda, zvichizikamwa kuti unokora $100, wowanikwa wavaka zimanchoni kuborode ubruku, unobvumira NPA kuti kuvhunze kuti tiratidze kuti wakawanepi mari. Izvozvo tinofunga kuti zvinobita kuti corruption inge ichidzikira. Takaupasa zvakare ndobva tazopedzesa nekupasa budget. Tine mutemo again wecoroners bill takapasa mukaita tsvagurudzo. Munotoona kuti gore rino tapasa mitemo yakawanda kudarika the last 8 or 10 years.
Asi chii chinoita kuti zvinhu zvimbononoke kudaro Honorable Ziyambi panyaya yeku yendesa mitemo yekudarire paramende mungajekesere ipapo?
Zvakawanda zvinoita kuti mitemo inonoke. Bazi redu rekwa Attorney General redrafting rine vanhu vane njere dzekuita kana kuti maskills vashoma. Uyezve tangatine zvakawanda, like mukatarisa 2018 tatine maelections tika dissolve parliament muna May. So it means May to September tatisina parliament yanga ichisita. Saka zvese izvozvi zvine effect pa mabills edu kubuda kwawo muparliament.
Avanga vari gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Asi nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaInnocent Gonese vebato reMDC vanoti zviri kuitwa nebato reZANU PF zvese hazvina nematuro ose sezvo zviri kukanganisa bumbiro remutemo idzva nekuiswa zvigamba zvisingakodzeri.
Haizi zvakaora izvi nekuti bumbiro redu remutemo takutanga zvakare kuita zvigamba 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 pasina kuzombopera nguva yakareba. Inotorwadza ndechekuti zvigamba zvatiri kuisa hazitiri kunakisa bumbiro redu pazvichitoita kuti zvishaishwe. Nyaya iripo ndeyekuti mutemo wanga uripo wekusadzidzwa kwamajaji wanga wakanaka kuti kana majaji achida kupromotwa anoenda kumainterview munhu wese achizoona zviri pachena. Vakuda kuzvibharura kuti aiwa zvosadzidzana mutungamiriri wenyika kuti asadzidza vanhu vake vaanoda. Chechipiri vakuita mutemo wekuti kana munhu asvika 70 years oramba achipuwa makondirati. Isu tinenge tichifunga munhu adarika 70 years ngatinozorora achembera. Asauda kukanganisa zvakare bumbiro ipapo. Chechitatu panyaya yemuchuchiti mukuru wenyika tanga tiine pfungwa dzemunhu ngaasarudzisema sarudzirwa zvanga zviitwa nejudicial services commission kwete kuti angodomwa kuti mutungamiriri wenyika osarudza munhu wake waanoda anenge achiita zvido zvake. Hatiwirani nazvo zvakare. Kwoita mutemo uya wokuti kana tichienda kusarudza vanhu vanenge vachisarudza mutungamiriri wenyika navateedzeri vake vakuda kuzvisandira zvakare kuti vaite kuti mutungamiriri wenyika aite masimba akawandisa enda ndingasarudza vateedzeri vake nekuvadzisa. Asi zvava zvakaitwa pamutemo ndezvekuti tine nesucession inozikanwa kuti kana mukuru wenyika akanga asiya basa kana kuti achinge ashayika muteedzeri wake wakasarudzwa nevanhu ndiye anenge achidzikira nzvimbo yake. Saka tikuona kuti mutemo iyi vanoda kuvandudza vari kuita zvekuda kusimbaradza masimba emunhu umwe chete singasimbaradzi masimba everuzhinji.
Saka munoona muchibudirira here kupikisa danho irori tichiona kuti ZANU PF ine huwandu muparamende?
Ichachaita kuita zvido zvevanhu vakatitaridza kutivamiririre tenge tichingopikisawo tichikwikwidza nekutaura kuti zvakashata zvidio kuti zvakashatira papi. Ruzhinji rweZimbabwe rune nemuono wekuti vanoda kuvaka nyika ndevapi, vanoda kuputsa nyika ndevapi, nekuti vanenge vakushandisa inonzi tyranny of numbers kushandisa uwandu hwavo kuita zvinhu zvisina maturo zvinouraya nyika zvinodzokera mumashure. Asi isusu tichange tichipikisa zvakasimba tirimo mudare nevanhu vedu vatinavo vakasarudzwa nevanhu vanoita zvino chaizvo zvevana vezimbabwe.
Pane nguva here yakatarwa yekuti bumbiro iri ringe rashandurwa?
Bumbiro rinokwanisa kushandurwa kana ichandurwa kuita zvinhu zvinenge zvichivaka nyika zvinotiendesa kumberi kwete zvinodzokera mumashure. Hapana pakatarwa. Isusu chinyito chedu ndechekuti pari zvino hapana chikonzero chokuvandudza bumbiro uye zvavada kutovandudza zvacho zvinozotoshayisa bumbiro renyika kwete zvinorinadzirisa nekuti zvigamba zviri kuiswa zvinotoshatisa bhurugwa redu.
Vanga vari nhengo yebato reMDC vari nhengo zvakare yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vaInnocent Gonese vari parunare neStudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti kunyanga hazvo gore rino ra2019 ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe, vanoshuvira kuti gore rinouya ra2020 richange riri gore rakareruka. Asi Dr. Mangudya vanoti kuti izvi zviitike, nyika inofanirwa kunge iine zvigadzirwa zvinozotengeswawo kunze kuitira kuti nyika iwane mari. Vanhu vakawanda vari kuchema kuti gore ra2019 rakave rimwe remakore akaomesesa munhoroondo yenyika munyaya dzezveupfumi. Asi hurumende yagarawo ichichema kuti iri mumatambudziko aya nekuda kwezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Mangudya.
Despite the difficulties that we had in 2019,
we hope kuti 2020 toenda tine rubayiro kuti zvinhu zvakanaka tirikutarisira kuti izvoti make sure kuti our currency inge iri stable toita make sure kuti izvo exchange inge iri stable zvinhu ndizvo kuti nyika yedu inge yakanaka pagore rinouya 2020.
Tingati pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari, nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai vari kungochema nenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga?
Dzokutanga jonga sematatoti mazuva ose mari kutinga ine simba kunga tichiprodusa zvakawanda munyika. We need to emphasize pa production munyaya 2020. Tichipiri tokuti tinga tine need of purpose, tine social cohesion. Nekuti mare simba remare rinoreflekta izvo zvinhu zviri izvozvo. Chekutanga muri kutozvi zvakawanda sei, tirikuzvifidha here kana kuti tirikungotenga zvokuimporta kana kuti tushaa umwe chete seMuzimbabwe yeta. We showing love most of this Christmas period. Christmas is about love, is about the family, is about one people, one country. In as far as God gave us Jesus Christ with the only begotten son, we are saying what are we giving to our country? Are we giving rudo kunyika yedu here? So let's emphasize on love and discipline, production and confidence. Those things are very important for the country, very important for money. So whilst people look at the only kushaya mari mbeng, and yo pane nyaya chaiche. Pane nyaya ndipo kuti zvotofa kuproducer as much as possible. We need to show love to each other. We need to show discipline for our country to prosper. And we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? So look at money as a symptom of what is not there.
Takanzwa vemabhanga vachichema kuti mari irimo munyika asi dambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari. Nyanzvi dzezveupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system. Zvii zvamungataura?
Zvakafanana. Tatizo, what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri ndechekuti izvo yeungu mari remusystem irimo nekuti you also know yourself. Muzimbabwe ine a very high informal sector between 50% and 60%. So zvichireva izvo kuti izvo mari ikabude kumaformal sector mabanks inoenda kuinformal sector yota trapped ikoko haichadzoki kumabanks.
Vanga vari gavhana vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari parunare nestudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika 13 vafa mushure mekusvika kwedutu mupengo Typhoon Fanfon nechepakati penyika yePhilippines pazuva rezoro rekisimusi nezuro riine mhepo yaimhanya makiromita 120 paawa. Chikwata chehurumende yeBurkina Faso chashanyira Abinda, nzvimbo yakaurayirwa vanhu 42 mushure mekurwiswa nechikwata chavanopfurikidza mwero nemusi wechipiri. Vanhu vanomwe vanobva kune dzimwe nyika vaurayiwa nhasi muTurkey mushure mekunyura kwechikepe chavo munyanza Van kumabvazuva kwenyika iyi. Vanhu vakawanda vanoti gore ra2019 igore richapinda munhoroondo yemakore akaomera nyika mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mukutanga kwegore ra2019 Mauto akapomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanosvika gumi nevaviri mushure mekunge vanhu vapinda mumigwagwa vachida kuratidzira nekuoma kwavanoti kwanga kwakaita upenyu. Vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu vanonzi vakasungwawo pamwe nekushungurudzwa mugore iri, vakawanda vavo vachiiswa mumajeri. Munyaya dzezveupfumi, hurumende yakadzika mutemo wekurambidza kushandiswa kwemari yekunze, izvo zvinonzi nevamwe zvakatowedzera kusagadzikana mune zveupfumi. Izvi ndezvimwe zvezvinhu zvinonzi nevakawanda zvakakanganisawo upenyu hwavo mugore rino ra2019. Zvarasvika pakupera gore kudai, vezvematongerwo enyika vari kuti kudiiwo nazvo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeZANU-PF mudunhu reAmerica waFrank Guni, pamwe nemutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reAmerica zvakare, vaTim Muringai. Tatanga nekubvunza vaMuringai maonero avo mugore ra2019.
Toda kutaura kuti 2019 ranga riri gore ranga rakaomera munhu wese, tingangoti Zimbabwe yese, zvisiri kuti vanhu veMDC chete kana ZANU-PF chete. Tinoona kuti mitengo yechikafu nemaschool fees necost of living sezvairi kuZimbabwe zvazvakaomera munhu wese, mari dzichishayikwa mumabhanga nekushayikwa kweforeign currency nezvakawanda zvakadaro. Saka zveshuwa Christmas yakatobiwawo neZANU-PF.
Vaguni, munoti iwo negore ra2019 raperai?
Tingati isusu sebato riri kutungamira reZANU-PF, tiri kuti zvatanga takatarisira maererano nezveupfumi yainonzi pachirungu austerity measures kana kuti kusunga dzibate zvakabudirira. Takaona kuti kushandisa mari kwehurumende kwanga kuchiitika makore ese kwakapfurikidza kwakadzikira yainonzi over expenditure, zvikaita kuti hurumende itochengetedza kamwe kamari kakasara muhomwe yehurumende, nekuti zvimwe zvinhu zvaishandisirwa mari zvisina pundutso zvakabviswa. Tikatarisawo zvekare kuti nyika yedu yeZimbabwe takawedzera nzira dzekuchengetedza kana kuti dzokuunganidza nadzo mari yainonzi revenue collection, zvimwe zvakabudirira izvozvo. Tikutarisa paupfumi chete yezvino pandiri kutaura apa, takaonawo zvakare kuti hurumende yedu yakabvisa vamwe vanhu vanga vachingonzi vari kushanda ivo vachembera vasingachakwanisi kuramba vachiita mabasa, vamwe vanga vapfurikidza mazera ekuramba vari mumahofisi, takavabvisa. Izvozvo zvakabatsira kuti hurumende idzikise kubuda kwemari kusina maturo. Asi ndinofara kuti vana veZimbabwe vazive kuti tapfuura chinhano cheausterity measures. Gore ratiri kutarisana naro iri rava gore rekuti tichitanga production, maindastiri yedu amuke, vanhu vawane mabasa, tiwese tigova vanhu vane nyika inobudirira.
VaMuringai,
kubudirira kwenhamo ndokwatikangotaura kana chichiona kuti zviri on the ground nezvekutaura nevaguni, I think zviri diverse, diametrically opposed. Because tikaona kuti kwakavharwa zvipatara ndo austerity measures here, maticha akashayiwa akaita mastrike, civil servants dzikashayiwa mari yadzo. Saka inini ndikushaya kuti zvese zvekutaura zverevenue growth neaustority measures zvavarutaura, kutambudzika kwevanhu ndokwavarutaura kuti ZANU-PF yabudirira here nezvavarutaura.
Regedza ndikurumidze nichovapindu achiti aiwa havasi kunzwisisa zvatiri kutaura vaMuringai ava. Tiri kutaura senyika, hatisi kutaura kuti tifadze vanhu nezvinhu zvisingabudiriri senyika. Kana muno muAmerica vanhu vanoitawo mademonstrations, hurumende yeZimbabwe haina chipatara chayakavhara. Wongu kwakune vanhu vanga vachitsutsumwa, asi tiri kuzvigadzirisa. Tinoda kuti nyika ibudirire. Kuti ibudirire tinofanira kumbogozherwa nezvinhu, ndo inonzi austerity. Hazvibatsire kuti tifadzane tichingoti ngatifarei tichidya zvedu tichifara, asi tisina kwatiri kuenda senyika.
VaMuringai, tinoonawo kuti mune zvimwe zvakaitwawo nehurumende zvakanaka zvokuti imiwo sevanopikisa munogona kunge muchipembedzawo. Hamungabva mashayawo chimwe chete kana zviviri zvamungataura?
Ndingangoti zvangu pari zvino munhu wese ari kuZimbabwe ari kutambura mukoma wangu. Saka tingati ZANU-PF chaikagona ndechekuratidza vanhu vese kuti ivo pachavo havakwanisi kutungamira kwavakabira saruzu ya 2018. Saka ndosva tikangoti zvavakagona izvozvo.
Vagoni?
Hatingaswere tichitaura nyaya dzakapfuura kare, hakuna sarudzo yakabirirwa. ZANU-PF yakakunda VMDC vakatiwo vane humbowo hwekuti vakabirira vakaenda kukataredzi mhosva vakatadza kurakidza izvozvo. Isu tiri kutarisira mberi kunouya. Kana vaine zvichemo kana kuti vane dzimwe pfungwa dzinogona kubatsira kuti tirodza nepfungwa nyika iende mberi, ngavauye kudanho ratinaro rePoland rinosanganisira mapato ese anoita zvematongerwo enyika kuti ngatigarei pasi sevana veZimbabwe tiise musoro pamwe chete, nyika yedu ibudirire takabatana tichiwirirana sevana veZimbabwe. Hongu tinopesana mukufunga takatarisa zvematongerwo enyika, asi Zimbabwe ndeyedu tese.
Vamuringai mazwi enyu ekupedzisira.
Ndiri kuti ndiri kungotaurawo zviri on the ground, haikona zvatinosuwira kuti zvivepo. Saka ndoda kutaurawo vamukoma wangu Guni kuti kana ini ndikavabira huku yavo, ini handingazovadeedza kuti huyai nditaurirane nemi pasina imi vajonga kuti mutiudze kuti akanganisira mumwe ndiani. Saka nyaya yavari kutaura yePoland ndeyekutoti isusu takati dialogue tiri kuda, asi tati ngatiive nemaconvenor ari neutral, tonyatsotaurirana togadzirisa tofambisa pamberi nyaya yeupfumi hwenyika yedu nevanhu vedu vese.
Vagoni, mashoko enyu ekupedzisira.
Tingati isusu toda kuti vana veZimbabwe vatarisire kuti zvinhu zvatanangana nazvo gore rinouya, kuburirira kweupfumi kuti nyika yedu igova nerufa. Toda kuti zvakare vaziye kuti Poland ndiro chete hwaro hwatinarwo munyika redu rwekuti vanhu vagare pasi tichitaurirana. Ava vanofunga kuti vari so special zvekuti vanoda kutanga vaisa zviga zvavo vasitomborino munharuro vacho, vachangogara ikoko vachipopota Zimbabwe ichienda mberi.
Vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reAmerica, vaFrank Guni vari muWashington DC. Manzwo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu reAmerica, vaTim Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda muSouth Africa zvinoti zvakakundikana kuenda kumusha kuzororo reKisimusi kuti zvinge zviri pamwe chete nehama neshamwari nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushayikwa kwemari dzekufambisa pamwe nemamiriro ezveupfumi nezvematongerwo enyika kumusha. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Akawanda vataura neStudio 7 vanoti kukundikana kwavo kuenda kumusha kwakaita kuti zuva reKisimisi riite serisina kunyanyo kukosha muupenyu hwavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari. Vasilangwa neNcube, nhengo yebato rinopikisa hurumende reFree Zim Congress, vanoti kuenda kuzororo reKisimisi kuZimbabwe zvaive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana need yekuti vanhu tinge tichienda kuZimbabwe tichiti tikuenda kuChristmas, because time yeChristmas itime yekunge vanhu vachifara nemafamilies avo, vachifara nemaparents avo. But kutoenda kuZimbabwe panguva inoyi holiday kutonobata vanhu maoko, kunge kwadofiwa, nokuti situation iri kuZimbabwe economically it's very very embarrassing and upsetting. So that's why ndisina kuenda hangu kuChristmas gore rino.
VaBarnabas Samriwo avo vanobva kuwedza vanoti kusagadzikana kwezvino munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha.
Gore rino rarisina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri, maybe kune vamwe, but inini hangu ndakatadze kuenda kumusha. Mari yevana vari kuenda kuchikoro, tine vana vari kuenda kuchikoro muna January, vamwe vari kuita form 5, vamwe vari muzvikoro. Saka takaona kuti kuenda kumusha, hey, it's expensive, because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekudi zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari zevana vechikoro.
Asi kunyange hazvo vaSamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha, vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari.
Yeah, magrocery takatumira chikafu, zvinana mafuta nezvinonyanyoshaika kumusha uku zviri kunyanyodhura zvokuti zvinenge zvakuzonzi maybe times 2 maprices emuno. Saka zvizhinji zvakaita main food stuffs tinotumirawo kumusha.
Asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzero chaaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa.
Hama dzangu dzakawanda dziri kunoko saka ndakaona kuti ndikaenda panenge pasina chokufambira zvikuru sei.
Mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa ndava Petros Marivangepo avo vanobva kuHonde Valley. Mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezvimotokari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emarandi. VaRomeo Manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro ehupfumi kuZimbabwe.
Tisivamwewo tisina kukwanisa kuuya kumamisha pangu tikadai tiri tese holiday necristmas but hatina kukwanisa ngetaura renyaya yekuti mega muri kuonawo zvinhu hazvina kumira mushe kumusha kwedu. Ife chero katumira mari nonzwa chinzi mari yaya yakakatwa katwa chi saka takasarudza kuti tidyire christmas tiri kunoku tichiunganidzawo mari dzemaschool fees kuitira vana muna January.
Vamwewo vanoti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa asi vaMoses Manzi vanoti vakauya kuzopemberera zuva rekrisimisi vari muSouth Africa sezvo zvakange zviri nane pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke muganho vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakarayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvinhu kumusha yaive isina kugadzikana uyewo mafuta motikari ari kunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzirawo kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamuganhu webike bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zvakaitwa nevanhukadzi pamwe nevanhurume nezuro pazuro rekisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo kari kutibatidza isu vekuno kustudio 7 kutenda kuti gore rapera tiinemi imi vateereri vestudio 7 muchititsigira kambo kamushakabvu Simon Chopa Chimbetu hanzi tenda tenda gore rapera tave kutarisira gore rinouya ra2020 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti vanogutsikana zvikuru nemafambiro akaita basa rekuwandudzwa kwemitemo mugore ra2019. Asi nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari vebato reMDC vainocent Gonese vanoti zvose zvakaitwa nebato rezano PF zvekuisa zvigamba pabumbiro nemutemo idzva hazvikodzeri. Gavana webanga guru renyika Dr. John Mangudya vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitariswa kuti zvinhu zvinge zvagadzikana muna 2020. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.